manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kurume 10/2024 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika nemukuru wemauto vonzi nedare varipe munhu akaitwa kafira mberi nemauto. RBZ yoshorwa nevamwe nekuunza mitemo yemashandiro yemari itsva iri muzvidimbu zvidimbu zvepakuti vamwe vashaye chivimbo. Asi governor webanga guru iri vanoti vanhu vari kutambira hurongwa hwavo nehwemari nemaoko maviri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai opa muchinguri pamwe nemukuru wemauto eZimbabwe National Army Lieutenant General Anselm Namo Sanyatwe vanzi nedare ramagistrate muHarare vabhadhare mari inodarika mamiriyoni zana emadhora emunyika kuna vamuchademba muponde chizvarwa cheZimbabwe chakashungurudzwa pamwe nekukuwadzwa nemauto muna 2019 Magistrate Tamara Chivindi Wawana wawiri ava vaine mhosva zvichitevera kuitwa kafira mberi kwavamuponde nemauto ainge achidzivirira kuratidzira kwaiitwa neveruzhinji mumusha weGlenview muHarare musi wa 16/2019 vachinyunyuta nekukwira kwemutengo wemafuta edzimotokari. Hatina kukwanisa kunzwa mativi aamai muchinguri navasanyatwe sezvo takundikana kubata magweta ari kuvamirira panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta ravamuponde vatinashe chinopfukutwa veZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Mudare, komanda weZimbabwe National Army na Minister of Defense, vanova ivo ndivo maemployers emamembers veZimbabwe National Army, masoja. Vapiwa order yekuti vabhadhare vamuchademba muponde, nayo inoita iyo $15.2 million. Zimbabwean dollars, iri madamages, the pain and suffering kunova kurwadziwa, trauma, nervous shock. Mushure mekunge varohwa nemasoja muna January 2019 vari kuzvifambira vachiita business ravo paGrandview Shopping Center. Zvekare vanzi vabhadhare vamuponde aya mari imwe futi inoita $52 million Zimbabwean dollars inova madamages zvekare. Kunyadziswa kwavakaitwa inoitwa iyo humiliation in the front dignity. Yavamuponde as a result yekurohwa kwavakaitwa muna January 2019 vatozonzi vabhadhare zvekare interest pamari kubva musi wakaiswa masamanito kusvika musi waichabhadhara.
Munoona here vaviri ava vachibhadhara mari tichinzwa kuti mudare vaipikisa vachiti haasi mauto akarova vamuponde vachivakuwadza.
Kana mutongo wapiwa nedare unofanira kubhadhara nekuti ndiwo maprinciples acho erule of law. Hapana munhu ari pamusoro pemutemo, saka kana mutemo through matarized motion ati pabhadhare yemari yemadamages anofanira kubhadhara, zvisinei nekuti vanhu vaimbopikisa claims.
Chidzidzo chipi chinowanikwawo kubva mumutongo uyu tichitarisawo vana veZimbabwe vakawanda vanogara vachichema kuti vanotyorerwa kodzero nemauto muZimbabwe?
Chidzidzo chiri apa ndechekuti mauto nevamwe vanoita nezvekuchengetedza runyararo nemalaw enforcement agents muZimbabwe havafaniri kushandisa udzvanyiriri kana kuti hatinoti nemuchirungu impunity kana vachinge vari kukondesa maduties avo. Vanofanira kukondakta maduties avo ine mena iri proportionate and zvekare inorespekta mahuman rights kana kuti kodzero dzevanhu.
Vanga wari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vati nasi chinopfukutwa vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare neStudio 7. Vemabhizimusi vari kuchema-chema nedanho ratorwa neRBZ pamari dzavo dzanga dziri kumabhanga dzavave kunzi vave kupiwa mushure megore kana makore maviri uye dziri mumari yemaZimbabwe Gold kana kuti maZig. Vemabhizimusi ava vanga vaendesa mari kubhanga reRBZ vachida kutenga zvinhu zvekunze uye vamwe vane mari yavanga vasati vapiwa pane zvavainge vatengesa kunze kana kuti export retention inozopiwa nemadhora emunyika pazvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana. Asi muna mamwe mashoko kuvatori venhau, governor veRBZ Dr. John Mushayavano vati zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Izvi zvatsinirwa nechipanga mazano kuRBZ vaPersistence Gwanyanya muhurukuro yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Mashoko akanaka zvakanakisa. Akanaka nekuti ari kupedza kana kakatambudziko katata tase kunzwa chekuti vamwe vangavochemera kuti dai zvachigadzirika takutanga kushandisa mari yedu mabhengi angu andonditumirawo kanzi maagona kushandisa kuda pasine mashoma asati apedzisa asindinoimba kuti kuda fa rinozovingirana nhasi pamwe neramangwana zvinenge zvanaka saka ndinoona sekuti kufamba kwezvinhu kwakanaka kawo.
Asi tiri kunzwawo vamwe vari kuchema-chemawo vaGwanyanya kuti mimwe mitemo yakudzikwa nebhanga reRBZ semwe iri kunzi Exchange Control Directive yekuti vanotara kuti mari dzanga dzisati dzabhadharwa dzemaauction dziyani dzimwe dzimwe dzichashandiswa sei vasina kutaura nevemabhizimisi acho zvinogona kuti vanhu vaite vashaye chivimbo neZimbabwe vopedzisira vabudisa mari dzavo munyika.
Mataura vari zvakanaka dzakanga dzisati dzabhadharwa zvino bhanga guru rehurumende raakutotsanangura kuti zvinobhadharika sei. Munoona zvinoitika mukoma panoitika chitiko chikuru chakadai pane zvimwe chimwe nechimwe chinosaririra asi ndafarira kuti zvinosarurudzwa izvozvo ndizvo zvagadziriswa nebhanga guru rehurumende wongu haushayiwi vaviri vatatu vanoti magadzirisiro amatiita aya andikanganisira asi ndinoona hangu zvisina kunyanya kuipa nekuti zvakanga zviri mumhepo zvaenda kunogadziriswa mosha pachirungu.
Ko vamwe vari kuti hapana zvitsva pane zviri kuitwa izvi zvakangofanana nezvakamboedzwa kanotokwanisa kutosvika katanhatu pachiunzwa mari itsva asi zvichizongoguma yave misodzi.
Samarwa chikuru apo pane musiyano wakakura nekuti tine mari ya nezvicherwa zvakakosha.
Chipangamazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo imwe nyanzvi munyadzo zveupfumi muzvare Chennai mutamba sere.
Tikuona kuti vari kuramba vachibudisa zvinhu zvigwisho every day kuti nhasi tachinja ichi mangwana tombopiwa futi zvimwe mangwana tombopiwa hazvifanire kunge zvakadaro nenyaya yekuti mari inotori property kumunhu akaibata imari yangu nditori nemarights pamari iyoyo according to bumbiro redu remutemo ndine maproperty rights so ndinenge ndichitarisira kuti sekutanga tive neconsultation tive nekunzwisisa zvese kuti zvakamira sei zvadaro ndinofanira kuzopiwa inini nguva yekuti ndisharudze kuti inini ndiri kuda kufamba ndakadii nekuti imari yangu handitika. Izvo zvinoita kuti ava kunyanya vemabhizimusi vatange kubudisa mari dzavo muZimbabwe kuti Zimbabwe iite seinosemesa kune vatinoti mainvestors ava vanenge vachiuya kuzovaka kana kuzotangawo mabhizinesi avo muZimbabwe. Zvinenge zvichita kuti Zimbabwe iratidzike kuti nyika iyi wakange waisa mari yako imomo hausisina control hausisina chaunotaura pamusoro pemari iyoyo unenge wakutotongerwa homwe yako nehurumende.
Mungape muenzaniso here ipapo?
Nhasi uno ndaona pabuda nyaya yekuti mari dzakanga dzakaiswa kuinterchange auction kutanga kwaDisemba dzangati dzisati dzabhadharwa nehurumende. Tiri kutaurirwa isusu kuti mari idzodzo dzichatanga kunzi havachati dzoseri mari idzodzo nematorera vakadziita. Vava kudzidzosera vachishandisa exchange rate yanhasi. Asi mari yakatorwa ichishandisirwa exchange rate yemuna December. Ivo vachiziva kuti munyika medu mune inflation, vachiziva kuti munyika medu vadzosa vaunza kuti imwe mari iyo inonzi zigi. Saka zviri kunzi mari idzodzo dzichange dzichinge dzichichinjwa kupinda muzigi, uye dzichichinjwa neexchange rate yanhasi, kwete exchange rate yatakataurirana muna December.
Asi katiri kunzwa mune mamwe mashoko kuvatori venhau veRBZ vachiti mari itsva iyi yatambirwa zvakanaka chaizvo nevanhu vari kufarawo semunhu wese ari kufara.
Aiwaka, haunganditi ndatambira chinhu chakanaka after the fact. Handiti, vanofanira kunge ivo takange takataurirana isu semacitizens, ivo sevanhu vakaiswa pachinzvimbo muofisi inoshandira macitizens, takataurirana nekuwirirana ndokuzoti ah vanhu vari kufara.
Nyanzvi munyadzo zveupfumi Muzvare Chennai Mutamba Sere vari parunhare kuBritain naBlessing Zulu Studio 7. Vadzidzi vaviri vemuzvikoro zvepamusoro-soro vari nhengo dzeZinasu vaNesbet Munyuki navaValentine Ziko vanoti havasati vanzwa kubva kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pakurudziro yavo yekuti vaMnangagwa vabvise gavhuna mutsva weRBZ vaJohn Mushayavanhu pachigaro vachiti kudomwa kwavo kunotyora bumbiro remitemo sezvo vaine zvikamu mukambani inoita zvemari yeFBC Holdings. Vadzidzi ava svondo rapera vakapa vaMnangagwa mazuva mashanu ekuti vange vabvisa vaMushayavanhu vachiti kukundikana kwavo votorerwa matanho ekumatare. Mazuva mashanu aya anopera mangwana. Vadzidzi ava vari kumirirwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba sezvo nharembozha yavo yanga isiri kupinda. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mudzidzi vaziko kuti tinzwe zvizhinji.
Vajonga atisataonawo mhinduro zvizere panyaya iyi, but tinotarisira kuti panoperawo zuva remangwana mutungamiri wenyika vanenge vatipawo mhinduro izere kuburikidzana nenyaya yatakavaudzawo.
Tinoona kuti mazuva mashanu amakapa vaMnangagwa kuti vange vachidzora kudoma kwavakaita vaMushayavanhu anopera mangwana nemusi wechina. Matanho apa amunotora kana pasina zvaitwa navaMnangagwa?
Tinenge takunzwawo nemagweta edu kuti matanho apa akakakwanise kutorwa panyaya iyi sezvo varivo vari kutungamirira panyaya iyoyi.
Kune vamwe vanoti imi sevadzidzi kudomwa kwavaMushayavanhu kunokubata ipapi.
Wajonga, ndingangoti nechirungu we are citizens before we are students. Saka natinototarisirwa kunga tichipindirawo munyaya dzingangodaro dzichikanganisa vagari vemuZimbabwe. Ndosaka muchiona takadai kupindirawo mune nyaya iyi nechikonzero tiriwo vagari vemuZimbabwe.
Asi iko kudomwa kwavaMushayavanhu kunokanganisa nyika nenzira ipi kana vari munhu anogona zvake basa rake?
Tinotarisirawo kuva neZimbabwe yakajeka, Zimbabwe inotevedza mutemo, but tinoona kuti kuchikorwa kwemutemo uku kunova iko kunozokonzeresawo nyonga-nyonga mukubudirira kwenyika ino. Saka nokudaro tinge tichitarisirawo kuti vakuru vedu vagotevedzawo mutemo sezvairi, kuitira kuti isu vechidiki tivanewo chekudzidza kubva kwavari.
Vanga vari mudzidzi vari nhengo yeZinasu vaValentine Ziko vari parunhare muHarare neStudio 7. Vamwe vakaremara munyika vanoti kodzero dzavo dzave kutyorwa zvakanyanya nemakanzuru ayo avanoti ari kukundikana kuvawanisa mvura yakachena, kukundikana kutakura marara uye kusagadzira migwagwa kuti vakwanise kufamba zvisina njodzi. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mabharani pachikoro chendarama high school vaHenry Chivhanga avo vakaremara makumbo vanoti vave kuita dambudziko rekuwana mvura sezvo vachimanikidza kuenda kuchibhorani.
Nyaya iripo ndeyekuti vanhu vane hurema kana service delivery isina kumira zvakanaka vane matambudziko mazhinji. Tikatanga nenyaya yemvura, kana kusina mvura vanogoiwa nepi yokushandisa. kuinda kuzimugojo mugojo uko ama wakwanisi kutiwa wano shika eko kone maka yekutisha wano shandisa is assistive devices zwe jito dami bakwa ya kafanira ya kanaka
wanoona nezo mfamza kwa mabasa msangano reva kare malare Zimbabwe Associations for Societies for the Care of the Handicapped kana kutinasko ama jihisi matara wanoti kusafamza kwa mabasa sokanaka mkutare Harare kurugushunguru za wakare mara
wano zwe wano famba zwe mfambo wa jino taka kukunura sira marara zundo wadambu ziko wakare kune muna akare mara kuti akwanise zwe kunge ajienda kunura sa marara unozo pezi sira zwe marara aa kusukondirisa zirwere
muzare nezi ziya vekwa maringire kwa chivi awo wane mumumudiki wano tivano sangana wane matambu ziko emvura kuzuborani zishoma zirikure mzimbo zavo uye migwagwa ya kaipa
chokutanga migwagwa ina kunaka ati gunu kufamba ni mawiche ya wai ndo chokutanga kuzuborani ati gunizo kundomira kiu kajiborani mungu ato lina mawoku unundo dayase chiborani chocho mungu mawoku unawo anama kumbo nshansa mawiche ya unundo dayase
makuru zira oma kanzuru kuti aremekedze kodzero dzavo meya waguta remasvingo vaAlec Tambi vanoti kanzuru yavo iri kushanda nevakaremara uye ichaedza kugadzisa zvemo zvavo
zvichadibatsira kuti at least tikagwasa kuvandudza the current plan yedu atinayo tokwasa kuita kubudisa mvura apa 60 megaliters per day zvinova zvichabatsira vanorama norema nekuti izvo mvura inenge yakubuda hours akawanda havachakwasi kuzoda kuzvindira vazoiniti kuzviborani niya dzokuto dzinongova nenge vane mafiscal challenges anenge achitadzisa kuti vafambe chinhambo kutandotora mvura
ukuwo mutauriri weguta reHarare Vasteri Gama vanoti guta ravo riri kuedza neparinogona napo kugadzirisa mamwe matambudziko arotarisana nevakaremara mutauriri webazi rinoona nezvekutongwa kwematunhu vaGabriel Masora vakurudzira vemakanzuru kuti vakoshese mutemo wehurumende wenational disability policy unochengetedza kodzero dzevakaremara
tinokurudzira zvekuti makanzuru ave nemafocal persons notarisa zvichemo zvevanhu vakaremara kuitira kuti nhona dzavo dzikurumidze kusvika kune vakuru kuti zvigadziriswe
Zimbabwe ine vanhu vakaremara vanodarika miriyoni imwe chete uye nyika yakaisa ruoko rwayo pazvibvumirano zvakawanda zveUnited Nations zvakanangana nekuremekedza kodzero dzevanhu asi vakawanda vanoti kodzero dzavo munyaya dzezveutano dzidzo neupfumi hadzisi kuremekedzwa ndakamira Studio 7 mumasvingo tini Godfrey Mutimba
tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika America nasiyamira kushanda nemakambani mashano anonzi ari kubatsira Russia kugadzira ndege dzemhando yemadrone dziri kushandiswa kurwisa Ukraine uye kushandiswa nevanopfurikidza mwero vechihutsi vekuYemen vanotsigirwa neIran kurwisa ngarava munyanza yeRed Sea. Makambani aya ari kuChina neRussia. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika nhasi tine hurukuro nava Elliot Pfeve vari kuBritain avakabudirira kumirira bato reLabour Party musarudzo dzemakanzuro muBachelors Limo kuBritain kwakare sarudzo idzi dziri kutariswa kuitwa musi watumwedzi unouya kana vakabudirira ukunda vaPfeve vanenge vari mutema ane midzi yekuAfrica vekutanga kusarudzwa ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iye
maelections yatiri kutaura nezvavo nde maelections yematunhu elocal government ayo ari kuitwa musi wa 2 May 2024 saka ndinonga ndakamirira inini ward yeBachelors Limo ndiri nhengo yeLabour Party
tinoona kuti makambokwikwidza muchiedza kumirira iro dunhu rimwe chete iro rimusarudzo dzakaitwa nguva yapfuura makakundikana munoona muine mukana here rwendo runo
ichokwadi kuti ndakakondesta wadhi imwe chete Beaches Limo ndiri nhengo yeLabour against Conservative Party member inova hurumende iri kutonga last year 2023 takaita difference inoita about 147 mavotes tinodaira zvikuru kuti wendo uno tinogona kubudirira kuburikidza nokunge ane experience yema campaign yema elections yemuno muBritain sezvo ndakambotimirirei bato iroro ndikapodza ndahwina saka ndopatiri vakandimira ndinodavira kuti zvinoita kusika taona kuti kunowira tsvimbo nedohwe ndekupi.
Muri munhu akazvarirwa kuZimbabwe, vamwe vangada kuziva kuti sei matora pfungwa yekuti munge muchikwikwidza musarudzo dziri kuitwa kuBritain.
Regai nditi nini, once a politician, always a politician. Hatigoni kumirira nguva, saka donzo repolitics ndorokumirira vanhu nokuvapa pundutso, zvisinei nekuti inyika ipi, ingave Britain here kana kuti Zimbabwe. Saka ndopatiri pari zvino.
Iko kukwikwidza kwamuri kuita kuBritain kunobatsirawo zvakadii kuumba utongo hwejekerere kuZimbabwe?
Zvinobetsera nyika yedu yeZimbabwe yokunge tichinge tichibetsera varimo muhurumende kuti matunhu atoti malocal government macouncils anoshandurwa sei, zvakare anovakwa sei. Saka zvinhu zvinogona kutibetsera isisi kuZimbabwe pane zvandiri kuita pari zvino.
Toti mabudirira musarudzo idzi vapfebve, ii nhoroondo ipi yamunenge maumbawo muupenyu hwenyu?
Vakandemiri kana zvabuda zvakanaka musarudzo iyi, inonga iri history kurudzi rwedu rwekuAfrica. Ndinonga ndiri the first African kutora chinzvimbo ichi muparamende yekanzuro yewoso.
Makakwanisa kunge muchisvika pasei vapfebve kuti munge muchizosarudzwa kumirira bato renyu reLabour Party?
Takasarudzwa nebato reLabour Party neutungamiriri wepamusoro watinotiwo National Executive Council kuno kuBritain kuti ndinge ndiri mumiririri weLabour Party mushure mokukunda musarudzo yatinoti yemaprimary elections.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaElliot Febe vari parunhare kuBritain neStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya inogara ichinetsa muAmerica yekushandiswa kwepfuti. Vamwe vabereki vekuMichigan, James Crumbly nemudzimai wake Jennifer nezuro vakatongerwa kugara muJerry kwemakore anokwanisa kusvika 10 nemashanu mushure mekunge mwana wavo Ethan apfuura nekuuraya vamwe vaaidzidza navo vana paOxford High School kuMichigan kwakare muna 2021. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Hongu vaberekei vemukomana uyu akapfuura mwe vana vakatongerwa kuti vaende kujere kwemakore anokwana 10 zvichienderana nokuuraya kwakaita mwana wavo vamwe vana kuchikoro kwaaienda. Mwana uyu wakaonekwa ane pfuti yaakauya nayo kuchikoro iri mubeg ende uyezve dare rakaona kuti vabereki vakatadza kusekiwa pfuti iyo yakazoonekwa ichitorwa nemwana uyu achienda naye kuchikoro. Mapepa ekukota anotaura zvekare kuti zvinoita sekunge vabereki vanga vatenga pfuti mwana uyu anga neaccess kwairi sekuonekwa uko kwaita ingati yavanoti imwe incident yamai yavakaenda nemwana wavo kugama kumagand range vachinopractisa kupfuura.
Vabereki vomukomana uyu vaiziva here kuti mwana wavo aironga kuuraya vamwe vake kuchikoro?
Zvakabuda mudare zvinotaridza kuti vabereki vakadedzwa kuchikoro uwo musi wazopfuurwa vamwe vana vachinzi mwana wavo anga adhirowa zvinyorwa mubhuku rake zvaitaridza kuti ari kushushikana.
Mutongo uyu pane zvauri kuratidza vamwe vabereki here?
Hongu mutongo uyu unova uri mutongo watingati pachirungu jurisprudence dzemutemo muAmerica wakaumunyuwani nekuti hatisati tamboona vabereki vachibatwa nemhosva yevana especially mwana angava nemakore anopfuura 15.
Munoona sekuti mutongo uyu uchakurudzira kuti mamwe matunhu muno muAmerica apomere mhosva kuvabereki sezvaitwa nedare rekuMichigan iri?
Uyu mutongo uyu nenyaya dzegun violence especially muzvikoro ndoona sekuti unogona kuve uchizoparanzirawo zvekare kune mamwe mastates tunozwa kuti nyaya dzegun violence izi nguva yatakusvika iyo yesamai zvinoita senge zvinova zvichiwedzera.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare naTanono Kawande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Zviro kwazvo here shuwa weStudio 7. Kutipa content ye solar eclipse. Ah, humana. Studio 7 ya kurasika. Chinangwa cha ya kuluza impact ka. Hosku political news kuku. Ah, ya kuva barren. Studio 7 simbai political news.
Sukubva parara hospital hapa. Taita uchichemo kuna Minister of Health. Andi ziyo tuwa kutipa no batira wanu machita sedi. Tashika na 8. Taone kwa nachiremba na 2 o'clock. Wakati chende muno tenga zinu nukutishipatara haina kana tsono haina. Kana beta dina haina. Ndoku bata maanya. Ndaka notenga mshunga yanga ishibiwa. Ndauya ndashaya kana chiremba kana wana ndibatsira. Chiremba anyura hapa au ya iya akati. Ndugu mirira wanoshanda mutieta kutuwa uye. Ndipinde na maewe nyu ndibatsire. Iko zinezu ndazuta ame inga tibedu pashipata ratiende nguwa zino. Kuba na 8 kusemi. Apa bata akubwa nguwa zina tunambo batsirwa. Wano wakangungana na chiremba urufamba. Manese mutieta awa hapo. Weduwe. Zimbabwe yurudzi ya tukurarama. Nanguti pamwe Minister of Health anga zinzwi akagona kubatsira vanhu Zimbabwe tatambura.
Isu Zimbabwe yedu zvatitambisa mafungo pasi chikabhineti chamunangagwa nereserve bank neminister of finance. Tashaya kuti toita sei nemari yemuzimbabwe. Iye zvinoiti tiri kungobirwa marete acho ari kukwira mabhonda achadiwa mahundred bonds acho. Saka isu togara sei varombo munyika yezimbabwe. Nyika yezimbabwe yaa yamunangagwa nekabhineti yake.
Ina hangu ndinotaurawo hangu pamusoro pemari. Mari yataizowana vamunangagwa iyi hai mari ndeyawo iyi. Haisi mari yeZimbabwe. Zimbabwe yairamba. Mari haisitombodiwa muZimbabwe. Vamunangagwa vangoita sekuti Zimbabwe ibhora ravo here. Hamene zvavanongoita vanhu veZimbabwe nguva bata zvavanodaiwo. Kungodeclare. Kungogadzira mari afunga. Zvisina kana ani. Saka handeyawo iyi. Zimbabwe tairamba isu hatiidi.
Zviri kutaurwa navagwanyanya izvo hazvishande munomu. Panguva yamugabe ira takangozviona zvakare mari dzakabuda dzine mutupo dzine makala akasiyana siyana zvinazvo zvakatibatsira. Ezvinezvo vari kutaura zvakare kuti taburitsa dzimwe dzakadai hapana chinochinja. As long the system yakanga iripo kuna mugabe iriyoyo the same system ingoripo futi apa. Hapana chinochinja vimbo nemari hapana muZimbabwe hapana chinombochinja panyaya dzemari. Saka uyo anonzi gwanyanya ngaasanyebera vanhu zvake.
Ya, kamuchena uyo kukundikana. Ndochiri kuitika muZimbabwe. Ukuona munhu achitora gore kana kuti makore achikundikana chinowani. Kureva kuti aiwa ngasire vamwe vari nani. Vanenge vanoona vane muono wezvemberi. Mwoyo mukukutu chete ndo yangozara pavanhu vatungamiriri. Vaita mwoyo mukukutu, mwoyo wekuuraya vamwe. Aizvaigona, tagona kutsvaka umwe mutungamiriri uri nani. Nyika ingaenda mberi. Hapana chitsva apa. Pane zvose zviri kuitwa zvemazigi kana mazingi wacho newo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu cheLife Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvekuparurwa kwemari munyika inonzi Zimbabwe Gold kana kuti ZIG. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika nevakuru vemauto vonzi vari pemunhu akaitwa kafira mberi nemauto. RBZ yoshorwa nevamwe nekuunza mitemo yemashandiro emari itsva iri muzvidimbu zvidimbu zvepakuti vamwe vashaye chivimbo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai muina Chris Gande. Thank you.